susen yika tiri nengo ye United Nations. Saka gore ne gore, usangano iwo unaitiwa. Saka tingangoti, sine shungwa mkwara kutuse, sotiri kose yika. Tungamiri wenyika unengari ko achi, sawa kutisizi no tola nzimbo. Saka suru za gara tishungwe tukwa gore ne gore isu. Zatisha da kumfandesa, anutaora kutitinzo kutisata mira seno kuti, mamiri suru kuno kumusha aga nyangara. Hana kunaka. Nokuda kwekuti iko zvikatiri mukugeta geta kwamazino, vanhu havana chokurya, vanhu havana rugare, vamwe varungoiswa mumajere, hapana chakanaka iko zvinezvi. Saka tirikuda kutonzwa kuti unenge achitaura kuti kudii.
Tinonzwa kuti vari kutarisirwa kutaura pamusoro penyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe, asi nyika dzakatemera zvirango dzichiti dzakatemera vamwe vakuru vakuru muhurumende. Uyewo nyaya yekuti dai Africa yaiswawo muUnited Nations Security Council. Munotarisira chii kubva munhaurwa iyoyi?
Nyaya yeUnited Nations Security Council inyaya inoda kugadziriswa. Nokuda kwekuti izvo mukaona nhengo dzefirapo dzavanoti permanent members dziyashanu idzo. Tinoona kuti magariro anga asina kunaka nokuti hapana utongi kuchekerere kana pasi rose nyika shanu dziri idzo dzine zita zvadzinoda. Tazoona kuti zvaparira neko zvinenge zvakaita neRussia ichinopamba Ukraine. Nhasi uno pasi rose iri mudambudziko nokuda kwekuti maitiro iwayo anga asina utongi kuchekerere kuti nyika shanu chete zita zvadzinoda. Saka chinhu chakanaka kuti Africa iwe nechigaro chepermanent member muSecurity Council United Nations. Mubvunzo wamataura wechipiri kuti zvinotarisirwa kuti vamunangagwa vangataura nezvemasanction. Zviro kwazvo zviri kuitika ndezvekuti tinogurudzira tahurudzurazve kuti iyo United Nations inoda kuti nyika dzizvitonge, vanhu vedzinyika vazvitonge muchekerere. Utongi hwechekerere ndo hwakatomirira United Nations. Muno utongi hwechekerere muZimbabwe hausati hwasvika. Asi ndo zvakarwira vanhu veZimbabwe nazvino ndozvavari kurwira. Saka tinoona kuti zvirango zvakatoiswa nehurumende yeZANU PF yavamunangagwa kwamakore 42 apfuura. Kuti iko zvino tidzovana naStudio 7 tichitika ikoko kuona kuti kumusha hakuna rugare hunofanirwa kuvako. Saka masanction akaisirwa vanhu vakavharira kuuya kwoutongi hwechekerere muZimbabwe. Tinotoona kuti pane umwe mupurisa unonzi Matamba wakaiswa iko zvinezvi. Izvozvo izvo ndivo vakazvikonzera kuti zviitwe zvinhu zvakadaro, kwete kuti ivo tingatitomira pana pasi petoti zvirango ndozviri kukanganisa. Zvirango hazvina kuisirwa munhu wese muZimbabwe, akaisirwa vanhu vanofungidzirwa kuti havasi kupata kodzero dzavanhu notungamirwa nyika zvakanaka uye vanoita zvouori.